Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 6 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Muziva kuti pane nyaya dzakawanda dzichiri ku Supreme Court. Izvi zvinoreva here kuti hachakoshese chabuda mudare repamusoro reSupreme Court kana kuti kwete. Zvakanga zvakanaka kuti tichange tamira taona chabuda ku Supreme Court president vasati vaita proclaim my elections.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanozivisa zuva richaitwa sarudzo dzemaby elections. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzoziva zvakaitika muWashington DC gore rapera. Vagari vechilonga vanorasirwa nedare chikumbiro chavo chekuti hurumende isavabvisa munzvimbo dzavagere. Idzwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa nhasi kuti sarudzo dzekutsiva nhengo dzeparamende dzakafa pamwe nedzakadzingwa muparamende dzichaitwa musi wakurume 26. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
VaMnangagwa vazivisa zviri pamutemo kuitwa kwesarudzo idzi uye vatara musi wandira 26 sezuva richagara dare rinotambira mazita evanhu vachakwikwidza. Kuziviswa kwezuva resarudzo kwabva kwasimudzawo zvakare makakatanwa ari mumapato maviri ari muMDC, AMDC Alliance neMDCT. Mutauriri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vati vachashandisa zita rekuti MDC Alliance pachaitwa sarudzo idzi vachiti ndivo varidzi vezita iri.
Tichange tichishandisa zita rekuti MDC Alliance nekuti ndiro zita regungano remabato 7 ratakapinda naro mugore rakara 2018 uyezve chibvumirano ichocho chichiripo. Saka muchatarisa kuti panzvimbo dzakaita sana Pumula nana Nkulumane kuno kukuplawayo vanhu vakapinda vanga vapinda munzvimbo idzodzo under MDC Alliance vanga vari vanhu ve People's Democratic Party. Saka naizvozvo tichangoendera mberi tichishandisa chibvumirano ichocho nekuti chichiri kushanda uyezve ndoo pachabuda chokwadi rese chokwadi rizere ratanga tichitaura kuti MDC Alliance harisi bato rezvematongerwo enyika ba ringori gungano rine maparties 7 ndoma members iwawo 7 chete. Saka isusu se MDCT patinofanira kuisa vedu tichaisawo vedu mamwe mapato achiisa vavo kunzvimbo kunofanira kupinda vavo ivavo.
Asi mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vati vachazivisa vatsigiri vavo nenguva isipi kuti vachashandisa zita ripi musarudzo vachiti chakakosha pari zvino inyaya yekuti veruzhinji vanyorese kuvhota neuwandu hwavo.
Tataurazve kuti ngapaitwe mareforms kuitira kuti sarudzo padzinoitwa pasazoitwa makakatanwa. Zvakare tiri kuyambira vose maZimbabweans ose kuti endai munoregister neuwandu hwenyu kuitira kuti kana nguva yekusarudza yasvika tese tikwanise kuvhota mune zvakanaka. Nyaya yemaby elections tichazoudza vanhu nemukufamba kwenguva kuti tichazvifambisa sei. Vanhu vachaudzwa tinodzokera zvakare kuvanhu sezvatinongosiita misi nenguva kuti vaudze kuti tinenge tichifamba negwara rakaita sei. Zvakare tinoshamiswa kuti vaMnangagwa havana kutaura nyaya yekanzuru kana kuti naelections sarudzo dzekanzuru kuti dzichafambiswa sei. Zvinhu zvekuti tinenge tichida kuzonzwawo zvakare kuzek kuti zvichazofambiswa kuitwa seizuzu.
Azinyanzu miyadzezu mitemo, uyevari mtungamiru we National Constitutional Assembly, muzinafundo la vmoma duku, vati vanoda kupinda msarzu zema by elections izi, vanofanru wakunge vanyore sama zita avu mkatime mazuwa maviri kufazuvari nengera zivis kwa nezu kuitwa kwa sarzu izi.
Muna ano vota pa election, muna anifana onge ari pa voters roll, inenge ichizo varwa voters roll inofana kufarwa mazuwa maviri after date la Buddha proclamation and inofana kufarwa before date renomination rema candidates. Saka pamtemo wedu ya Mzimbabwe iyo urumu electoral act. Kana proclamation ni kabuda, zwara eno buda iroro, vanu varichinenge varenga wasina kuregistwa, vanu vachida kuvota pa election iyoyo, vanu puwa mazuwa maviri kubapa atawarwa proclamation. Yekuti vanokwanisa kuregister. After 2 days zapera, voters roll yovharwa. Asi vanhu vanoramba vachizoregister, vanozoregistwa after 2 days vachingoenda kusvika nomination kuenda papi because inenge havazovoti pa election iyoyo inenge yadaidzwa ne proclamation.
Mushande mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzano PF, vatafadzwa mugwadi, vaudza Studio 7 kuti bato ravo rakagadzirira zvakakwana kupinda musarudzo idzi.
Musangano wezano PF wakasimba kumasero. Musangano wezano PF funo wakwa panovo ne mmoyo dzavanhu. Naizvozvo, musangano wezano PF wakazvipira uye wakagadzirira zvine mutsindo kupinda mumabai elections emusi watarwa na president vamunangagwa. Ndosaka manga muri kuona zuva nezuva mwedzi nemwedzi vhiki nevhiki musangano wezano ZANU PF wanga wari mushishi wokugadzirisa ma cell structures hawo kubva pahwaro kuenda kuma branch kuenda kuma DCC kuenda kuma districts kuma province national kuti ose ma structures emusangano ange akanangana nedonzo rokuti tinohwina nokukunda musarudzo dzama by elections.
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network va Andrew Makoni vati sarudzo idza dzina zvadzichabatsira sezvo vachasarudzwa musi wakurume 26 vachingove negore rimwe chete kusvika pachaitwa sarudzo dzemuna 2023 vati dai mari ichashandiswa pasarudzo idzi yapiwa Zimbabwe Electoral Commission kuitira kuti isimbaradze urongwa hwekunyoresa vanhu vanoda kuvhota muna 2023.
Zvichabatsireiwo kuti sarudzo idzi dziitwe iko zvino kwangosara gore chete. Veruzhinji vari kuti hukutambisa kusambiswa kwoupfumi hwenyika indrovimbirana nawo zvichabatsireiwo kuti mabai elections aitwe kwangosara mwedzi mushoma shoma kuti maelections a 2023 akwanise kuitwa. Dai waro marizosi ziwawo apiwa kuti ZEC iite basa rokuregista avo vanoda kuti vazovota muna 2023 uyezve nokugadzirira delimitation exercise iyo iri kuitwa gore rino.
Vamakoni vativo vamunangagwa vanga vachifanira kumbomira kuzivisa zuva resarudzo idzi kudzamara nyaya dzakakwidzwa nevamwe vakadzingwa muparamende dzapera kutongwa mumatare edzimhosva.
Unoziva kuti pane nyaya dzakawanda dzichiri ku Supreme Court. Izvi zvinoreva here kuti hachakoshese zvichabuda mudare repamusoro reSupreme Court kana kuti kwete. Zvakanga zvakanaka kuti titange tambira taona zvichabuda ku Supreme Court president vasati vaita proclaim my elections.
Sarudzo idzo dzichaitwa matunhu makumi maviri nemasere dzakambomiswa nehurumende ichiti aityira kuti dziwa mupengo reCOVID-19 rinogona kunyanyopararira munyika kana sarudzo idzi dzikaitwa. Izvo zvakaita kuti mutemo unoti sarudzo dzechipiri dzinofanira kuitwa mukati memazuva makumi mapfumbamwe kana kwaziviswa zviri pamutemo kuti chigaro chisina munhu umbosendekwa parutivi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nasi America yasvitsa gore kubva zvakaitika mhirizhonga inotyisa padare reCongress muWashington DC. Vatsigiri vevaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaDonald Trump vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika zvichitevera kukunda kwavaJoe Biden vebato remaDemocrats. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemuteedzeri wavo amai Kamala Harris nasi vanga vari mudare reparamende reUS Capitol muWashington DC vachishora zvikuru zvakaitika musi wa6 ndira izvi. VaBiden vati,
1 year ago today, in this sacred place, democracy was attacked, simply attacked. The will of the people was under assault. The Constitution, our Constitution, faced the gravest of threats. Outnumbered in the face of a brutal attack, the Capitol Police the D.C. Metropolitan Police Department, the National Guard, and other brave law enforcement officials saved the rule of law. Our democracy held. We, the people, endured. We, the people, prevailed. For the first time in our history, a president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power.
Gore rapera musi uno, utongo hwejekerere hwakarwiswa. Asi, vanochengetedza mutemo vakazvimisa. Kekutanga munhoroondo yenyika ino, mutungamiri wenyika haana kungokundwa sarudzo, asi akada kuramba kusiya chigaro murunyararo. Chikwata chaiita mhirizhonga chikaedza kuda kurwisa dare redu, asi zvakaramba.
Amai Harris vativo zvakaitika musi uyu zvinoratidza kuti utongo hwejekerere hunofanira kubatwa sezain.
The strength of democracy is that it empowers the people. And the fragility of democracy is this, that if we are not vigilant, if we do not defend it, democracy simply will not stand. It will falter.
Kusimba kwe utongo wejekerere ndekwe kuti kunopa vanhu masimba. Asi dambudziko guru pa utongo wejekerere ndere kuti tikasamira tichiuchengetedza haubudirire.
Va Trump vanga vachitarisirwawo kutaura nevatori venhau nhasi vachipadiviravo kumba kwavo kuMar-a-Lago kuFlorida, asi havana kuzoita izvi. Hofisi yavo yazivisa kuti vachazotaura nezvakaitika musi wa 6 ndira. Apo vachaita musangano nematsigiri wavo kuArizona musi wa 15 ndira. Rimwe dunhu rakanetsawo rairamba kutambirwa zvakabuda musarudzo dzaro ndere Pennsylvania, uko kwakaberekerwa vaBiden. Mudunhu iri tabata achizvarwa cheZimbabwe vaNicholas Mada vanoonawo nezvekufambiswa kwemabasa mubato reMDC Alliance muno muAmerica.
Pennsylvania vanoiti swing state. Saka chinonya kundinakidza apa ndechekuti state yedu yakamboshikirwawo nemutungamiri anga aripo vaTrump, vachida kuti vachinje mavotes kuti ange ari favorable kwavari. Asi nekuda kwezvakabuda musarudzo, vaiita nezvesarudzo iyi vakati kwete hatidaro.
Vachipawo pfungwa dzavo, mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatapadzwa mugwadi vati zvakaitika muAmerica zvinonyadzisa.
Takaona isu mhiri zhonga ichiitiwa panzvimbo yeCapitol Hill. Zhonga isati yakamboonekwa, futi dzichirira vanhu vachipondana paCapitol Hill, pakafa vanhu. Zvinonya zvinonyadzisa zvichiitika kunyika yeAmerica inozviti ndiyo pasi rino inoziva utongi hwejekerere, inoziva kuchengetedza kodzero dzevanhu. Ndiyo vanofamba nemamegafoni namaspeakerfoni vachidedzera vachitaura zvekuvasina kuswera.
Asi vachipawo pfungwa dzavo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai Bere vanotiwo zvakaitika muAmerica zvakaratidzawo chimwe chinhu chikuru chekuti
kuti tive nedemokrasi yakanaka yakasimba, zvakakosha kuti tinge tine mastrong institutions as opposed to strong men. So muno muAfrica tinowanzo pomerwa mhosva yekuva ne the strong men syndrome, paya pekuti ma institutions yedu ndiwo anowanikwa achidedera pamberi pavatungamiriri. Asi tatoona isusu kuti vaTrump kunyangwe vanga variwo mutungamiriri vakatosiya chigaro, institution yedemokrasi ikaramba ichimira.
Vamwe vanhu vanosvika mazana manomwe vakaendeswa kumatare mushure mekunge vabatwa nematikitivha AFBI ayo ari kuferefeta nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Zvichakadaro, muchuchisi wehurumende yeAmerica vaMerrick Garland vakapika nezuro kuti bazi rezvemitemo muAmerica richaferefeta vose vakuru vakuru vane chekuita nemhirizhonga yakakonzerwa nevatsigiri vavaTrump gore rapera. Darire pamusoro reHigh Court rarasa chikumbiro chevagari vekuChilonga kuChiredzi chekuti vasabviswe panzvimbo yavari. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Pamutongo wavakanyora nezuro ukaziviswa nhasi, mutongo weHigh Court Judge Joseph Mafusire vanasa chikumbiro chevagari chekuti vasabviswe pavagere. Vagari vanoti Livingstone Chikutu, Vasilias Chitsange, nava Albert Dumela, vainge vaendesa gurukota rezveminda, gurukota rezvematunhu, muchechusi mukuru, pamwe nemutungamiri wenyika kumatare, vachiti havaifanirwa kubviswa panzvimbo yavagere kuchilonga kuchiredzi. Hurumende iri kuda kubvisa vagari vanosvika zviuru gumi nezviviri kuitira kuti nzvimbo iyi ipihwe imwe kambani inoita zvemukaka Jane Dairy kuitira kuti mombe dzayo dziwane mafuro. Gweta revagari ava vatenda iditi vati pamutemo havabvumirwe kutaura pamusoro penyaya yavaimirira nokudaro vasiti taure neZimbabwe Lawyers for Human Rights.
I'm a lawyer, so I can comment on matters that are involved and I'm not allowed. So you can speak to Zimbabwe Lawyers for Human Rights, Kuna Kumbira Mapunda, or you can speak to the clients of those who are Chilo. It's not a political issue, it's a legal issue, and I'm not allowed to comment.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights, Kuna Kumbira Mapunda, Kana Kuneva Nanganishimirira.
Mutauri weZimbabwe Lawyers for Human Rights, Vakumbira Mapunda, vati vachapikisa mutongo uyu sezvo vasiri kufara nawo.
Nhasi kudare reHigh Court Justice Mafusire warasa nyaya yaingaendeswa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights kumatenda ibiti. Wakamirira vagari vekuchilonga kuchiredzi vanga vari kuda kuti hurumende imiswe kudisatore minda yavo yaurida kuita zvekurima zvayo irrigation. Danho richatotorwa chete nekuti patana tiri kudare wabita vana kufara neizvozvo. Vataura nemaclients avo gari kuchilonga vasikora naizvozvo. Saka vari kutarisa mutombo wapiwa naJudge Mafusire kuti vaone kuti gwara rekuzotora pamberi nderipi.
Mukuru weCenter for Natural Resources Governance Vafarai Maguhu vati zvinosuwisa senyika kuti zvipfuyo zvinokosheswa kudarika vanhu.
Zvakadaro kana matare mhosva idzimhosva achida kutora minda iri kugara vanhu ichibva kumombe kuti parimwe huswa hwokupa mombe. Zvinhu zvakadaro kana matare mhosva idzimhosva achiti hapana chinenge chakanganisika. Teni zvinotaura kuti as a country taarasika zvakanyanya. Nekuti kodzero dzevanhu dzinotanga paivhu.
Asi mukurasa chikumbiro chevagari ava vamafusiro vati hurumende ndiyo inoziva zvainoda kuita nenzvimbo dzakagara vanhu ava uye nekuchinja mitemo. Vati pari zvino hurumende ine kodzero yekubvisa vanhu ava panzvimbo dzavagere. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevana kana kuti 14 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu ane makumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 1379 vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro vakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 5092. Ukuo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane gumi nezvipfumbamwe zvine makumi mashanu nevanomwe kana kuti 219,057. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi mana nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 4,147,992. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nechimwe nemazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 3,161,795. Vakabayiwa nhomba yetatu nezuro vanosvika chiuru chimwe chete nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 1,051. Uwandu hwevanhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. vanochengetedza runyararo muSudan vakanda zvombo zvehutsi hunokachidza senzira yekumisa zviuru nezviuru zvevanhu zvanga zvichiratidzira munyika iyi zvichiti zvinoda kuti utongi hwenyika iyi huiswe kujekerere. Kuratidzira uku kuri kuitika muSudan zvichitevera kubvuta masimba kwakaitwa nemauto gore rapera. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinoti mhando itsva yeutachiwana hwecoronavhairas yakatanga kuziviswa neFrance hachisi chinhu chekuti vanhu vanganyanya kushushikana nacho pari zvino. Mhando iyi yakatanga kuzivikanwa mwedzi wapera zvichitevera kubatwa kwemunhu aine utachiwana uhu anonzi akanga ashanyira Africa. Sarudzo dzekutsvaga utungamiri hwematunhu makuru muzanu PF dzakaitwa svondo rapera dzinonzi nevamwe dzaunza kusawirirana kukuru mubato iri vamwe vachiti hadzina kufambiswa zvakanaka. Asi vamwewo vanoti sarudzo idzi dzakafambiswa negwara rebato iri regusa ruzhinji. Izvi zvinotevera kunyunyuta kwakanyanya kwedzimwe nhengo dzezanu PF dzichiti sarudzo idzi dzakabirwa uye dzaive dzizere nechikiribidi mune mamwe matunhu. Asi nezuro Politburo yezanu PF yakatambira zvakabuda musarudzo idzi kunyanga hazvo paine vamwe vainyunyuta vachida kuti sarudzo idzi dzidzokororwe mune mamwe matunhu. Kunyanga hazvo Politburo yakatambira zvakabuda musarudzo idzi mutungamiri webato iri vaemarson Munangagwa vakatoudzawo musangano uyu kuti vakanga vasiri kufara nechikiribidi chinonzi chakaitwa matunhu aya kunyanga hazvo vakakurudzira kuti vakakundwa vatambire zvakabuda musarudzo idzi. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nevebato rinopikisa reMDC Alliance vanoti kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo muzanu PF uku mucherechedzo wemafambisirwo anoitwa sarudzo munyika kunyanga hazvo dzichitungamirwa neZimbabwe Electoral Commission. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yezanu PF Dr Masimba Mavaza vari kuBritain pamwe nasachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Tatanga nekubvunza Dr. Mavaza kuti vanoti kudii nemafambisirwo akaitwa sarudzo mubato ravo.
Chokutanga ndechekuti pese panoitwa sarudzo panenge pane vanhu vazhinji vanenge vachitsigira munhu wavo. Saka vanhu vanenge vasina kubudirira musarudzo vanowana kakunyunyuta nekukunika nekugumbuka kukuru kunoitika kunokonzerwa nekuti chibiso nevavariro enge rekuti mumwe wavo abudiriri. Asi hazvizoitika saizvozvo. Asi chatinotarisa ndechekuti kana tichinge tabva mukushatiwa hasha dzapera chii chinozoitika? Ndopanoratidza kukwatikati tarumuka kubva mumbimbindoga tapinda kuyama yatinoti pachiri kudhemokirasi yatinobvuma kutambira. Kana tikakundwa tinokundwa tichifara, kana tikakunda tinokunda tisingazvotesani. Ndozvinoita zanu PF.
Vadzokora munoti nezvanga zvichiitika muzanu PF pamusoro pesarudzo kusvikira Politburo yazotambira zvakabuda musarudzo idzi tichindwi haidi kuti kune vakawanda vanga vachinyunyuta.
Aiwa ndozvinoita kana ngoma kakuda kudambuka panoitika zvakadai. Zanu PF mune nyonga nyonga, musangano wenyonga nyonga, vari kurovana vari kuirana ikoko. Saka nyaya yekupirwa kwesarudzo haisi itsva, ndo mugariro wezanu PF, ndo zvavanoita chero kumageneral elections. Zviri kunyatsobuda pachena kune vana vese veZimbabwe kuti paya panenge pachitaura vanhu kuti vanhu vari kupirira Emmerson Munangagwa akapirira sarudzo pesa apa kubva 2000 hapana pavakambohwina. Zvinoonekwa kupirira chete, kupirira kuya kwakuonekwa zvino. Vana vese veZimbabwe, nyika yese iri kutozviona kuti vanhu ava ndivo shasha dzekupirira sarudzo.
Dr Mavaza, pindura itinzwi.
Vadzokora vanoreverwa nepfungwa dzavo kazhinji, asi chokwadi chekuti sarudzo yezanu PF haisi sarudzo yenyika. Zvabuda muzanu PF hazvireflekte zvinobuda munyika, nekuti kana sarudzo yakuitwa yenyika inenge ichiongororwa nevanonzi vezeki vasiri vezanu PF. Zanu PF pasarudzo yavakaita internal election taizviongorora tega mumasarudzo yedu. Saka ndazvinoratidza kuti hapana kunyunyuta wakanyanya kukudu wa yaruti kanakiru wa kununuta kuripo duke kumotichete kuno waida ana kumudivira ende mbacha wana wazokora utima zwama vila rukera tichanga tabatana ziza zatakuru ziwa ne mtuma midiri we nika mtuma midiri we sanga kutitibatani pa mwejete ee mkusarudza nwenu demokrasi yatu atika kudirile chese
wazokora anzi sarudzo zezano PF zakasiyana ne sarudzo zenyika munoti
zungaira kwacho kwemusukuru wangu anouya pano achitituka asi haatozivi kuti zviri kuitika mukanzvimbo kadiki kenyika zvinoratidza zvinoitika munyika yese kusafara kuri kuitika muzanu PF kukutoratidza kusafara kuri kuita nyika yese kusafara kuri kuita maall veterans ari involved panyaya idzodzi vakatsamwa zvisingaite maivaona musi unoyu vachichemera kuti mari yavari kupiwa haisi kukwana ndozviri kungoita nyika yese izvozvo muzanu PF macho hamuna mufaro ndosaka muri kuona cheredzo sarudzo idzodzi dziri kungoita zhowe zhowe chokwadi tiri kutochiona kana tati sarudzo dzabirwa munhu wese ngatipindei mumugwagwa tidifende vhoti yedu ndozviri kuitika muzanu PF kubira kwavari kuita kwavari kuitirana vega muzanu ndokwavanoita zvakare kana vapindira kunyika vanenge vachingobira chete
Dr. Mavaza hanzi zanu PF ndiyo hurumende saka zvainoita ndo mucherechedzo wehurumende pindurai tinzi
ndinendiri kuti sarudzo yezanu PF hairatidzi sarudzo yenyika zanu PF nemasarudziro ayo akatosiyana nemasarudziro econstitution yezimbabwe chepiri maveterans avari kutaura aipopotera mari haabhadharwe nezanu PF anobhadharwa nehurumende yezimbabwe zvakatosiyana zvatova zvinhu zviri zvatosiyana izvozvo masivil servants ari kuti havana mari aibve kuzanu PF
vadzokora petai chirongwa tinzwe munoti nezvataurwa nadr Mavaza
dai vabva vangoenderera mberi vachitaura kuti zanu PF nehurumende yacho iyo inotungamirwa nezanu PF ndo vanotungamirira sarudzo muzimbabwe kana vasingakwanise kutungamirira sarudzo dzavo muchiita nyonganyonga musarudzo dzavo vachipedza svondo vasina kutaura mari dzavo vobva vatoziva kuti mune nyonganyonga nyika dzinenge dzine mamirions nemamirions anenge avhota dzinoverenga mari dzavo musi iwoyo mangwana acho motofuma mane mari dzavo
avanga vari sachigaro weMDC Alliance mudunhu renorth america vatawanda dzokora vari parunare kunorth dakota muno muamerica nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kunhengo yezanu PF Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave.
Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi pamwe nezvavari kusangana nazvo. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanozivisa zuva richaitwa sarudzo dzemabielections. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzoziya zvakaitika muWashington DC gore rapera. Vagari vekuchilonga vanorasirwa nedare chikumbiro chavo chekuti hurumende isavabvisa munzvimbo dzavagere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika atisenda bako VOA Ndebele.